Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 13/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ime nengo ye Citizens Coalition for Change, CCC, yakapambwa nemusi wemugovera kumabvuku nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, pamwe nevatsigiri vebato rezanu PF vatapfuma nei masaya. Vanonzi vawanikwa vakapondwa kuActuras. Asi mashoko avo kustudio 7 nezvenyaya iyi, mushandi mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muzanu PF vanoti havanei nezvinoitika mubato reCCC. Mutambi mukuru aive nemukurumbira wenhabvu Raman Gumbo, uyo akashaikira kuBotswana, unonzi anotarisirwa kuuya kuZimbabwe kumusha kwaachachengetwa musi wechitatu kana kuti musi wechina. Idzi ndidzo dzimwe dzemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuWashington DC. Nengo ye Citizens Coalition for Change, CCC, yakapambwa nemusi wemugovera kumabvuku nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, pamwe nevatsigiri vebato rezanu PF vatapfuma nei masaya, avo vange vachishayikwa kubva musi uyu vanonzi vawanikwa vakapondwa kumapurazi ekuActuras. Vamwe vakapambwa navamasaya vaJeffrey Kalosi vakawanikwa kupurazi rechabwino mushure mekunge varohwa zvakaipisisa, uye pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa gwaro nhasi range richitaura nezvekuzivisa kwavo nezvemutumbi wavawanikwa wavawana wakapondwa kudivi rekumapurazi iwayo ekuActuras. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanomiririra bato reCCC kumabvuku vaFibion kufaa kutizwi kuti tinzwe zvizhinji.
Zvatiri kuita pano ndezvekuti tafamba tinovakomana vatabudisa nhasi varenda munotarisa kumapurazi kwakaraswa kukapambwa kukaraswa Jeffrey Carlos. So muzuva ranhasi nhengo dzedu dzemusangano dzabuda dzinoenda ikoko kwachabwino Shamva Road. So waenda wakatungamirwa naJeff achivaratidza pavakachivaraswa. So mukufamba imomo tazonobvunza dzimwe nhengo dzedu dzemusangano dziri ikoko anoita zvepala, ndiwo vazotiudza kuti kune bhodhi iri kuno kupakuparenyatwa.
Saka muchiona pamamuona mutumbi wacho wakakuvara zvakadii, pane zvinotaridza here kuti akarohwa kana zvimwe zvaakaitwa?
Miri yese wakapondwa pondwa, vanenge vaishandisa simbi nemabhemba bhozi, munhu akachekwa chekwa vakaponda ponda munhu.
Mapurisa mambo ataurawo nawo here, vane zvavataura nezvazvo?
Mapurisa vangoti munhu wenyu haasinyatsa kuoneka zvakanaka, saka itai kuti adzimai vacho vanga varipo mangwana wanatse kuita positively identify, but mukuongorora kwataita bhutsu dzavakabuda vakapfeka ndo bhutsu yejombo yavanga vakapfeka ipapo, ndo jombo yataziva. Zvakare pahembe dzatakazoratidzwa nemapurisa pavanhonga munhu pari kuratidza ipo kuti pahembe idzodzo pane hembe yangu yandikashandisa palast by-election sakansela kufa kutizwisa palast by-election. So hembe iyoyo ndiyo vakabuda vakapfeka neovhorosi. So hembe iyo ine mufananidzo wangu, hembe iyo yawanikwa pawanikwa munhu. Saka ndozvatiratidza kuti zviri munhu wavanhonga pane hembe idzi ndiwa masaya mufundisi masaya. Tavane kushungurudzika kwakanyanyisa kuti tingawo here nokurasikirwa nevanhu nekuda kwebyelection yekutsvaga kuda kuita kupinda mupalamendi uchiuraya vanhu. So tikushunguru dzika semuri yemabvu.
Saka pane urongwa here wati wavepo ungada kuzikanwa nevateereri?
Vateereri izvozvi tiripo taungana semhuri nehamadzijese. Tiri kutanga kubata pamwe chete semhuri tipa panhamba 57 nashashi. Tashunguru dzika zvei, thank you maita basa tanzwa nekushunguru dzika muri kuchema, hama dziri kuchema, musha uri kuchema.
Avo vange vari kumiririra bato reCCC kumabvuku vaFibion kufa kutizwi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Asiwo tichitema tisina kwatakarerekera tanzwawo kune mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira avo vanotiwo avanei nezvinoitika kubato reCCC. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sezano PF mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiriri wedu Munangagwa ane pachena vakati havadi mhirishonga havadi kuti vanhu vapokane. Kana tichiita sarudzo ngatiitei sarudzo dzedu murudo chine runyararo zvisina kana mhirishonga. Kana nhau yetipusiri yechokwadi ngavaende kumaputisa vandoripota vabetserwe nhau iyoyo iteedzerwe vanhu vakapara mhosva vabatwe. Asi chatinoziva ndechekuti TCC inogadzira nhau dzenhema. Saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro yakatomboitika here kana kuti hakuna hatitozivi. Tinenge takuti isu ngaende kumapurisa, mapurisa oferefeta. Kana nhau yakadaro iripo tohwa mapurisa achitaura nekuti veTCC vareve venhema vagadziri venyaya ndozvinonetsa.
Avo vange vari mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mubato reCCC munonzi mune kupokana kwakanyanya pamberi pedzimwe sarudzo dzemabi elections dzichaitwa mune dzimwe nzvimbo muna zvita zvitevera kudzingwa kwenhengo dzeCCC muparamende nemakanzuru nevanozviti ndivo vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru muCCC vasengezo Shabangu. Ngatinzwei kubva kune mutori wedu wenhau Godwin Mangunja achitsanangura zvimwe zviri kuitika.
Mutauri wavachavangu vakalipani Pogen vakaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzeparamende dzainge dzisingafaniri kudzingwa dzakaita savamunyaradzi kufa kutizwi vekumabvuku.
Ndakambomubvunza pati andofunga kuti about 2 weeks or so ago zvikanzi aiwa paitika mistake. The call was not supposed to happen.
Mutevedzeri wavachavangu vaAlbert Mushanga vauza Studio 7 kuti vari kuronga kugadzirisa zvakaitika izvi. Mutauri weCCC vaPromise Mukwananzi vauza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzainge dzisingatombofaniri kudzingwa kuparamende sezvo vachavangu vasiri nhengo yeCCC.
Aiwa, kuna marekodzi anovaranga akaitwa zvavakaita zviri pamutemo. Havafaniri kurekola munhu in the first place because Chabangu haasi memba yepati.
Nhengo dzeCCC 24 dzakadzingwa kuparamende 15 muNational Assembly nepfumba mukuSenate mushure mekunge vachavangu vanyora kuparamende vachiti vanhu ava vainge vasamirire zvido zvebato ravo. CCC iri kupikisa nyaya iyi mudare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo nyika zhinji nemasangano anoona nezverunyararo vachikurudzira kuti pave nehurukuro yekutaura nezvekumisa hondo pakati pemativi maviri aya. mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo nasi apo vazhinji vari kutarisira kuti vaviri ava vachazeya nezvehondo yeIsrael Hamas. Bazi rezveutano muGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas inonzi nehurumende yeAmerica matororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemuPalestine vanoraudzira zvuru zvinopfuura 10 kana kuti 10,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanoraudzirawo churu nemazana mana 1,400. Muongorori wenhau dzezvekodzero dzevanhu uye vari gweta vaKennedy Masie vanoti zvakakosha kuti hurukuro dzekuedza kuti pave nerunyararo dzienderere mberi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nyaya yeIsrael neHamas iri kuitika pahondo iyi inyaya yakukanganisa yatingati kodzero dzepasi rese yatingati humanitarian law.
Semaonerwo enyu zvii zvinofanira kuitwa pari zvino kuti hondo iyi isvike kumagumo?
Pari zvino yakuda kuti pachipindira yatingati dzimwe nyika dzinoita senge dzine influence over nyika idzodzidzi. Tinoziva kuti America iyo ine influence over yatingati Israel pane mamwe matangu. So kuti dai America yachitanga kuimba nziyo yokuti hondo iyi ichimira, pachiwanikawo matanho ekutaurirana kuti upenyu hwevanhu huitwe save. Ndichitaurawo zvekare ipapo kuti nhasi muAmerica muri kupindawo zvekare mutungamiri wekuIndonesia uyo anova ari achibva kunyika ine maarab akawanda ari kupokana zvekare nehondo iri kuitika kuIsrael. Saka ndoona sekuti iyoyi visit iyoyi yemutungamiri iyoyi wekuIndonesia inogovawo ichizoitawo kuti vaBiden kana kuti America vachinjawo stance yavo panyaya yehondo iyi, zvinova zvichiisawo pressure kuIsrael kuti vamire kubomba.
Munoona kushanya uku kuchibatsira sei pahondo iyi?
Kushanya uku kwakakosha nekuti ivo mutungamiri wekuIndonesia vaJoko Widodo nyika yavo inyika ine the largest population yatingati maarabs and zvinhu zvinova zvichipindawo zvekare panyaya yekuda kudyidzana kuda kuitawo America nenyika idzodzi, zvinova zvichaitawo zvekare kuti iyo America neyatingati a different stance kana vakaonikwawo vachitaura vachinzikawo macontents emutungamiri wekuIndonesia anozvizivawo kuti zvekare pavachazonotaurawo zvekare ne vatungamiri veIsrael kuti vaonewo kuti ihondo iyi ihondo ine potential yokukonzeresa yatingati world conflict inova iyo isingadi kuonekwa panguva inoiyi yekuti runyararo hunofanirwa uchitungamira pane hondo nokuti hondo yekuIsrael iyoyi nangu hayo yange ichinzi yange iri justified kwaya kuchienda manje yakuchienda kunokanganisa madyidzana nenyika dzakawanda murijini iyoyo nepasi rese.
Zvii zvingaitwe navaJoe Biden mutungamiri weAmerica apo vachange vari kusangana nemutungamiri weIndonesia kuti vabatsire panyaya yehondo iyi?
VaBiden tichitaura pavisiti yavo atingi zvavangatoite kubuditsawo magwaro ari kuitwa katingati pachirungu mastance ari kuitawo neAmerica kuti vaone hondo iyi ichipera kana kuti at least paionekwe kuti America iyo iri kuita maefforts ekuti paite dialogue pakati peIsrael neHamas. Nekuti pari zvino dialogue yakuchidikanwa nangu hazvo hondo yacho ichizorizuma pamberi apo pakuchida kuti imbomira paonekwe kuti aiwa hondo iyi inokwanisa kumira vanhu vachitaurirana then ipoonekwa matanho anoratidza kuti iyo Israel kana ine zvichemo zvayo zvainazvo kunyanyanya security yayo around region iyoyo zvive zvichionekwa zvichitaurirana zvekare neamamwe manyika ayaya akaita seIndonesia.
Avo vange vari muongorori wezvenhau dzezvekodzero dzevanhu uye vari gweta vaKennedy Masie vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muTexas muno muAmerica. Mutambo wegore rino weZimbabwe International Film Festival utanga nhasi muHarare uchitarisirwa kupindwa nenyanzvi mukubikwa kwemitambo nemafirimu. Vatambi pamwe nevemasangano anotsigira chikamu ichi ne vachange vari ikoko kumusangano uyu. Mutambi ane mukurumbira munyika Davis Guja ndiye ari kukokera chirongwa ichi chegore rino. Katinzwei zvizhinji kubva kuna Pasmo Ndlovu.
Vanotungamira sangano riri kuronga mutambo uyu reZimbabwe International Film Festival Trust vaSolomon Maramba vanotsanangura mafambiro emutambo uyu ayo anosanganisira kuzeiwa kwenyaya dzakasiyana siyana muchikamu ichi nevatambi nenyanzvi dzakasiyana siyana.
Saka tiri kuratidza mafirimu dziri kafirimu iyoyo nekuita maworkshops nekuita nevanhu mafirimu makers nevamwe macreatives.
Mumwe mutambi wechidzimai Ratidzo Eunice Tava anoti chirongwa cheZift chakabatsira vakawanda kubva zvachakavambwa.
Zimbabwe International Film Festival yakandikoshera zvakanyanya nekuti iplatform inoita kuti tione mukana wekunetworka nevamwe maartists vanenge vachibva kune dzimwe nyika, nekuti pamwe tasingakwanisi kuenda ikoko asi tinowana mukana wekuita yatinoti networking.
Sachigaro wezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr. Ngonidzashe Muonwa vanoti zvirongwa zvakadai zvinobatsira vanoita zvemitambo munyika.
Patinosangana pakadai pamukana yakaita seZift, tinoona zvakawanda, tinodzidza zvakawanda tichibatsirana mukugadzira nekuenderera mberi kwemabasa emufananidzo.
Vachitaura neStudio 7 vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Muzvare Angeline Dimingo vati mukana uyu mukuru zvekuti uchasimudzira ramangwana rechikamu chezvemafirimu munyika.
Chirongwa chakanaka nekuti tikatarisa mumakore apfuura mumakore achakanga tichangotanga chakanga chine vavariro netarisiro zvakare zvaitika ndezvekuti mafilm makers ekune dzimwe nyika vaiuya vachisangana nekuita hurukuro nekudzidzisana nekuudzana nekutaurirana pfungwa dzezvekuita zvinhu pamberi apo pakanga pane urongwa hwaiita kubatanidza vanogadzira mafirimu vemunyika ino nenyika dziri kunze.
Mutambi ari kukokera chirongwa ichi gore rino ndiDevs Guja uyo ari kukurudzira vatambi munyika kuti vatore mukana uyu kuvandudza mabasa avo. Mutambo uyu uchapamikana kune vechidiki vari mune zvemafirimu vakasiyana siyana munyika kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo kusvika musi wa18 Mbudzi. Vanoita zvemitambo vachapiwa mikana yekuzeya zvakasiyana siyana kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana kana kuti maworkshops. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pedingidira rinonzi Aspiration 5, Restoring and Preserving Africa's Cultural Heritage Through Film, iro rinove rimwe redonzo rechikamu chezvemitambo kusangano reAfrican Union. Chirongwa cheZimbabwe International Film Festival chakavambwa mugore ra1998 nedonzo rekupamikana kune vanoita zvemitambo yemafirimu kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo pamwe nekugoverana mazano akasiyana siyana. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmo Ndlovu.
Muri kuteerera ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC. Okay. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveutano, nasi tiri kutarisa zviri kuitika kumusha weGlenview muHarare uko kunonzi kwaita dambudziko remasuweji anoyerera pese pese. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Kunzvimbo zhinji mumisha yeGlenview 1, 2 ne 3 washanyirwa neStudio 7 kune mweya wetsvina unokachidza zvekutadza kufema kunyanya kuna vanenge vachitanga kusvika munzvimbo idzi. Asi vagari venzvimbo idzi vaudza Studio 7 kuti aya ndiwo mararamiro avo mazuva ose, vachiti nzvimbo dzavo dzinogaroyerera mvura ine tsvina iyi uye kanzuru iri kutora nguva yakareba kugadzirisa dambudziko iri. Vamwe vagari vanoti vave kukwanisa mwedzi vakatarisana nedambudziko iri. Gogo Maimbo dema kuyana ndemomo wavagarwe ku Glenview 2 vanogara pamba panofamba pamwe nekuungana mvura yechina iyi. Vanoti vanogara vakabatira hura mumaoko sezvo utano hwavo huri panjodzi.
Tiri kutambudzika nenyaya yemablockages. Cholera is within our community and we are afraid dikichato pera zvikaramba zvakadai toilet zangu azi block since 1979 atinambo blockerwa nema toilets but tino affectwa nema toilets arikubva kumusoroko kuno blocka kumusoroko
izvi zvatsigirwawo navatinashe muyaka vanogarawo pamba panofamba zvakare nemvura inetsvina iyi. Vanotiwo kanzuru ndiyo honzeri yedambudziko ravo
masoja rungoerera suwa yaya kuti kadhuzhuka irudhuzhuka zimba dzese one side yese yamurwa kuno kwacho suwa yacho kana ichifamba haina kukuenda iri kuuya youngana pamuri kuona ipapa inotanga kupinda mudzimba dzevanhu ende hatina mufaro nenyaya yekuti pane dzimba dzakaiswawo pamainfield vakasikofutsira madreni saka kuna mvura iyi kwaichaenda saka chaa chiri chikumbiro chedu chekuti tione sani kuti pochifambiswa sei dai vatibatsira nyangu mvura ikanaya haina kwaichaenda bhoza vanhu vakavhara paifamba nemvura ezvinezvi tangofema mweya wakadzara sewage everyday.
Mumwe mugari womunzvimbo iyi amai panashe chakanyuka vatiwo panonaya mvura dambudziko ravo rinowedzera vachiti mvura ine tsvina iyi inotopinda mudzimba.
Penikekazara kugedhi kwese pamwe pasingatombofambi kevesapo zvekuti kana tono magezi tinotodzima kuitira kuti anhu ange achifamba mvura inotopinda mamba pese padhoroni pakaita kuzara mvura haifamba haitese kozi kwese kune kwakazara kune kwakazara inopinda nemasaidhi mese mutorobvisa makapeti kana mvura yatanotonaya hatinobvisa zvese nezvitori mumvura zvese.
Nhengo yecombined Harare Residents Association uye vari mugari wemuglenview Muzvare Joeline Nyachururu vatiwo mvura yetsvina iri kukonzera kuwanda kwezvirwere zvemudumbu.
Dzimba zhinji dzave kugara dzakazara madhodhi tinoda kwekuti suwa haisi kugadzirwa nenguva uyezve varwere vari kuwanda vemudumbu kuno kuglenview chikonzero suwa iri kunyanya kutora nguva yakareba isina kugadzirwa vagari pavanoendawo kuti vanosvitsa zvichemo kudistrict office kune department rinoona nezvekugadzirwa kwemasuwa vanosvika votukwa zvakare kunzi maakunyanya kana kunzi taakuzokublokai pamafoni edu kana vachinge vaita zvekufona vachiripota.
Kusabatwa zvakanaka uku pamwe nekugara vaine mvura dzetsvina padzimba ndokwapawo vagarava kuti vanyore tsamba yenyunyuto kumunyori kanzuru nechishanu chapfuura. Mutsamba umu vagari vainyunyutawo nawa Moses Diko mushandi wekanzuru kuofisi yeglenview vachinzi vanga vasiri kubatsira vari kugara munzvimbo dzinoyerera mvura iyi. Mutsamba yenyunyuto iyi vagari vekuglenview vari kuti vanodawo kuti kanzuro yeHarare isangane navo yotsanangura kuti ichagadzirisa sei zvachose dambudziko iri. Tsamba iyi ine runyoro rwevanhu vanodarika mazana matatu vekuglenview. Kunyange zvazvo Studio 7 yazvionera pachena dzimwe nzvimbo dzinoyerera mvura iyi padzimba, mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vati kubva zvaputika chirwere chekorera muHarare vari kugadzirisa dambudziko rekuputika kwempombi dzetsvina.
Izvezvi vari kuatenda to those areas vachigadzirisa. Sua haringoputiki rega pasina zvaitika. Zvinhu zvinoiswa imomo ndozvinozokonzeresa kuti zisuwa masuwa pipes azoputika. Mishonga iri kuendeswa kwakasiyana siyana, but the first thing is to repair my pipes achona here so that sewer izopinda. Then mabvunza kuti kune vanhu vakavaka pamusoro pedzi vakavaka dzimba pamusoro pemasuwa. Izvozvo hazvitobvumidzi nemitemo zvekuvaka dzimba. That's why muchiona kuti kanzu izvozvo zviri mubishi to make sure kuti vari kubvisa dzimba another property yakavakwa pamusoro pemasuwa.
Kanzuri yeHarare yakatobvarawo chimwe chikoro chayo chinonzi City of Harare Daycare Center nekuda kwemvura yetsvina iyi masvondo matatu adarika. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wecommunity working group on health vaiita irusike vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti cholera haigoni kupera munyika sezvo zvinokonzera kuti chirwere ichi chipararire zvisiri kugadziriswa.
Tikatarisa muno mumadhorobha vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera ichi nezuro, gumi nevapfumbamwe vari vemuHarare uye makumi matatu vari vekuchitungwisa. Kusvika mukupera kwezuva nezuro hurumende inoti vanhu vanofungidzirwa kuti vafa nekorera izana nemakumi mana nevaviri uye makumi mana nevapfumbamwe vanotozivikanwa kuti vakashaya nekuda kwechirwere ichi kubva zvachatanga muna kukadzi wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Rare ndine rutendo mawere.
The Voice of America.
Mu muzindawe America muHarare weUSA Embassy wazivisa kuti uwandu wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muAmerica mumauniversity nemumacollege gore rino wakakwira nezvikamu gumi nezvisere zvine muraudziro. Vachitarisa izvi vari kuenzanisa negore rakapera. Vanoti gore rino ra 2022 kupinda muna 2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muno zvinosvika chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe 1789. Izvi vanoti zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore rega rega. Mukuseya nezvenyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa.
Chinchiri papa ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe wangu unozonzi kuBritain wanoenda kuchikoro asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo makore sayakagara akadaro. Saka nzvimbo yekutanga yewanio yaanoda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana pendirikepei inonzi tradition ino yakawamba kuma1970s apo kwaiwe nekurwira rusununguko America yakabvunzwa kuti ingabatsirire kuti wana ungasununguke sei kuZimbabwe. America ikati or chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika ukanozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakawamba ikoko saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofarirwa chaizvo kunofunda kunyanya wanhu wekuZimbabwe.
Mm-hmm. Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino hukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe. Munoona sekuti pane chisipo here apo vanofambidzana nehurumende here kana kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko pale rimwe gore randakambobvunza mutungamiriri wekuState Department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yawa Mugabe, wakati akwete isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kana ari matsaga echibahwe yaye aninga akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu wekuZimbabwe ndozvo vanoona izvozvo. Wanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu vanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo voendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe nyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisi kuenda nekuhurumende ba.
Nyanzvi munyaya dzezvedzidzo vaStan Musaka vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuPennsylvania. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe Live Talk na8 PM. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku isika.